Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kurume 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani makuru orambidzwa kutengesa pamusika wekunze, izvo zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Pane imwe rally yakaitwa, vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota.
ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo.
Takanganisirwa zvisingaiti pamafields zvokuti tinokumbirisa maimpulsi akanyanya, especially mafertilizers matop kuti ivhuredurudzike panzvimbo bhozi zhinji racho top seyo racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura.
Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone idai, asi vakawanda vavo vasina pekugara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti mamwe makambani matatu anoti Old Mutual, PPC Limited neSidco International ambomira kutengesa pamusika wekunze kwegore rose, pachiongororwa kuti aifambisa sei mari, sezvo paine fungidziro yekuti mashandiro avo aipa kuti dhora remunyika rishaye simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana vatauriri vemakambani matatu aya kuti tinzwe divi ravo, sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
Tikuona sedanho rere kunokanganisa mamirire eupfumi hwenyika, nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business, sekutaura kwakaita President Mnangagwa. Kana uri open for business, tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana takususpenda kuti makambani makuru makuru akaita seSidco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese, iyo open for business here iyoyo. Zvaakureva kuti yata opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi rese chenji, vanongoida kureiza capital inova inoshandiswa kufinanza maoperations avo munyika, right? Saka kana makususpenda zvikureva kuti tiri kuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares, nekuti zvatozvarwa, right? Zvoreva futi kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vakutotya kuita business, nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual, share Old Mutual ndo raikonzera rate kublack market, kubudikidza nevetinonzi Old Mutual implied rate, raishandiswa kutracker exchange rate neratio. Hurumende chaisi kuona ndechekuti kuti rate riri chimbwa mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaket ishoma. Saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate, nekuti asaspenda. Saka rate yeOld Mutual richadonha, hazvigoni izvozvo, hazvigoni zvachose. Pane matambudziko akawanda kuitika mumaket, asinei nekuita nerate reOld Mutual kana rePPC kana reSidco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketing pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinongo ranya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti sarudzo dzekuchimanimani Road District Council Ward 16 neMagwe Road District Council Ward 17 dzakakundwa neZANU PF dzakaitwa hadzo murunyararo kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti vamwe vemuZANU PF vainge voda kushandisa chikafu mukutsvaga mavoti. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuchimanimani vaCharles Chinamira veZANU PF vakaita mavoti churu nemazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe, vaBrightwell Mudanda veMDC vachiita mazana maviri nemakumi matatu, vaOntivile Ndlovu veZANU PF vakaita mavoti mazana matatu negumi nematatu, uku Sindisiwe Mputi weMDC achiita mazana maviri nerimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Takatimira ndumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti vheki iri kufambisa basa iri zvakanaka here. Ongoro yatakaita kubva kumaobservers edu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungo ramba chishingo tineta ndichoti chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro, tinoona kuti washomeka zvikuru uri pasi pe yatingati 50%. So chichinhu chinongoramba chichingotinetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Makatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti malong term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare chakatinetsa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachititaura kuti ivo vachange vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa mubaya election ingori muone ward. Ko patinenge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutinetsa. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti zveki nyatsoongorora mashoko iwavo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave ne yatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita kuno muZimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato reZANU PF.
Tichitarisawo mugwaro renyu muri kutiwo ivo vanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi ongororo redu ndeyekuti ZANU PF chete ndo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kuti maagents ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo, chinova chinhu chisina kunaka.
Sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva zvakawirwa vanhu vekumanikaland nemasvingo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai, asi zvinhu munzvimbo idzi hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vakawanda havana pekugara uye mazambuko akawanda haanawo kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nedambudziko iri zvakanyanya, hamuna kuitwa zvakawanda nenyaya yekuti vanobatsira havana kuunza mari yakawanda sezvainge zvichitarisirwa. Mutori wedu wenhau Loida Moyo ashanyira kuchimani mani kuti tinzwe zviri kuitika.
Mamwe mazambuko edu ndechimani mani pamwe nemigwagwa zvichiri kugadziriswa. Zvopa kuti kusvika kune dzimwe nzvimbo kurambe kuchinetsa. Zvopa futi zvakare kuti vagari venzvimbo idzi vatadze kuita mabasa semazuva akare. Mumwe mugari wemunharaunda iyi Amaileni Mondarera vanoti mazambuko enharaunda iyi anoda kuti agadziriswe nechimbi chimbi.
Dzigadziriswe chekutanga zvikora, chechitu marod, chechi 3 maclinic, chechi 4 dzimba dzevanhu, chechi 5 chikafu. Marodhi akatonyanya kushata because amweni mabridge mvura ikangonai because iri kungonai ari kuramba ichitodini ichitodambuka. Pane bridge rinolinge ndakopa endi mushabiso rakatobva izvozvo, mota dziri kufambira pai mumvura chaimo mumatombo. Saka vanhu vevillage vanongoronga vachi matombo, asi hazvisi kubatsira because motikadika hadzisi kudini, hadzisi kufura vanhu, vari kutofura ipapo netsoka. Saka anenge aina arwere aya zvinonesa, pane pasina chii, pasina bridge, nekuti anoti akasvika ipapo akumbotodzikisa futi murwere uya pai mumota. Apedza mota yobira otosunde motika yani yobira rwese ozosvika futi pamberi apo semurwere. Saka mupadelei murwere chirwara sirasi unogona kutodii, unogona kutofira nzira.
Mugari wekwahlabiso Amai Hilda Hlabiso vanoti nzvimbo yavo ichiri kunetsa kuti isvikike.
Kweduko especially kushimanimani chikurukuru kazhinji inyaya dzemarodhi. Yes, of course kugadzirwa akagadzirwa but hazvina kunyatsoperera mumabridges, haasati aperera kugadzirwa. Zvekuti kwedu kushimanimani tinorarama nekutengesa mabhanana, motika dzinouya dzichihodha, ndo pane kurarama kwedu. Saka mumabridge haasati agadzirwa senengere pamuganga kumutsangazi muganga saidi rekuzasi harisati ratombogadzirwa. Pane mazitombo ekuti motika dzinotosvika panguva yekutoita mabreakdown ipapo nenyaya yemazitombo nenyaya yemafuse. Takakanganisirwa zvisingaiti pamafuse zvokuti tinokumbirisa maimpulse akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivuredu ridzoke panzvimbo bhozi zhinji racho top sewe racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura. Ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kutishungurudza kwedu ikoko.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapanganai murime vanotiwo vagari vechimanimani vanotarisira kuti rubatsiro rusvike kwavari rushandiswe nemazvo kuitira kupedza nzara muvazhinji.
Vatopuwe land yekuti vakasike kogadzirirwe dzimba dzavo, vese vari mumatende vaone kupe kogara. Totangi zvochinaka izvozvo izvo pekugara paita welfare yavo ende kuonekwa. Nyaya yakadai ngewater connectivity, vanoda kuwana material yakakwana yekuti vachengetedze izvi takuende muwinter and we are still in the rain season. Saka tirikutarisira kuti vakasike kudziiswa nekuita kuti vaone upenyu vanangise mberi neupenyu. Saka zvimwe zvizotikoshera zvakanyanya izvozvo. Kuti vabetserewo vana vavo especially maschool fees, that's a struggle pari zvinei kana kutambudzika kuti aone mari dzekubhadharira vana chikoro ngekuti aya anhu ari affected. Saka tingambotarisiri mashura kuti vangadai vaine zvakavakwanira, saka vari kuda ruoko rwakanyanya. Chechitatu tiri kuda kuti maresources akadururwa munyika munomu kazhinji anopinde through government. Tode kuti afambiswe ngenzira yakatsanangurika aende kobatsira beneficiary. Saka haingave nhau yevari mumatende chete, kunyange kumamisha kwatinoraramira kunzoko kutoriwo neanhu ane tende dziri payadhi pamisha yavo. Saka anodai kutosimudzirwe pekubetserwa kuti vave ne infrastructure and shelter yakanaka yekuti vaone pekugara.
Mumwe mugari wepaskyline Amai Joyce Ziwi vanoti vakashayikirwa navatezvara vavo panguva yecyclone dai vakasara vaparadzirwa musha, asi kusvika pari zvino havasati vavakirwa pekugara. Vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti vatsvagirwe pamwe pekugara pakanaka.
Pane aibatsirwa nemarata chichi metiri kwakise dzimba. Imba yangu yakawandiri mwana mwana wangu tiri tu amwana ari kuzvikoro, ndine hwana ari pamutambani, hwana ari pabiriri. Saka imba yakandowa nditori imba imomo, hapana handitatomboonawo mitire kuti ndidindi yakusei.
Amai Tsitsimungana vepamusha pedyo nekwabiriri vanoti nyaya yechikafu imwe zvimwe zviri kunetsa sezvo muminda mavo musina chirimo.
Ndinopowa mitire ndione kushandisa, ndo zvandishushuiro chandinacho.
Amai Caroline Muhlanga vanotiwo vakafirwa nemurume vakasiyiwa vari parumananzombe nekuti havachina musha mushure mekunge vaparadzirwa nemafashamo.
Tikuetakasangana naro ndaendisipo hangu inini pakafa baba murume nemwana wamukorori apaise apaise kudaro kuti chose yati chigara matabisi kuti nangu kuti tinode kuti tingabatsirwawo here
vagari vechimani mani vanotengesa zvinhu zvakaita semabanana madomasi nezvimwe zvirimwa kuti vawane kurarama asi izvi zvave kunetsa kubva zvakaparadzwa nzvimbo iyi nedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura ecyclone idai gore rapera ndakamirira studio 7 muchimani mani ndini Lloyd Moyo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vebato reZANU PF uye veMDC. Tiri kubata nyaya yezvemashoko akaburitswa nehurumende yeAmerica, ayo anoti nemaondo avo hurumende yeZimbabwe haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vaAlex Kakanje veZANU PF uye vaGodfrey Kuraone veMDC. DC totangane hurukuro yedu navagakanje. Vagakanje ndino mugamuchirai muchirongwa chedu makadi henyu.
Ndipo makadi mukoma.
Aiwa tirinani. Mungatiudzawo maondo enyu vagakanje.
Nyaya inoitika mwana wamai yekutanga ndeyekuti chavanomboti kodzero dzevanhu ivo maAmerica chii, ende vanhu vavanoti vari kutyorerwa kodzero ndivanani, ende chiri kutyorerwa vanhu vacho chii, uye ari kunzi ari kudzityora ndiani? Dambudziko raita maAmericans nderekuti kana vachitaura zvinhu vanotaura zvichibva pamakuhwa avanopiwa nemaorganization nemapolitical parties avakadyara muZimbabwe avanofinansa.
Tinonzwa vazhinji vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachikurudzira hurumende yeAmerica kuti iendere mberi nenyaya yemasanctions. Tinonzwawo vamwe vateereri vanopinda muchirongwa chedu vane maondo akafanana. Vazhinji vanoti hapana musiyano uripo pakati pehurumende yavaimbo vemutungamiriro wenyika vaMugabe nehurumende yavaMunangagwa. Imungati nazvo
kupinda kwavaMunangagwa kwakatembererwa nemunhu wese. Munhu wese achiziva kuti vaMunangagwa chete ndivo vanogona kufambisa mberi nyaya dzekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. Wakazviona ndokupa mhenzaniso ana Thomas Mapfumo achitenderwa kudzoka munyika. Wakazviona iwe 2018 election was the most peaceful. It was the first election ever to have a ZANU PF presidential candidate leading in the preaching of peace.
Tichitarisa zvakaitika munyika gore rapfuura uyezve muna 2018 apo vanhu vanga vachiratidzira vakapfuurwa nemauto evakafa, nanhasi nyaya iyo idzodzo hadzisati dzagadziriswa. Pane zvamungati zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu here? Nekuti pane vanhu vakafa kapa.
Ngativizivei kuti vanhu vairatidzirava vanobva kupato ripi? Reality on ground ndeyekuti vanhu vairatidzirava ndeve MGC Alliance.
Asi vagakanje, zvisinei nekuti ndewebato ripi, pane vanhu vakafa.
Ndiri kuenda ipapo. Chechipiri, akapa conclusion yekuti mauto ndo akauraya. Zvakawanikwa pati, even ukatarisa ripoti yakaitwa necommission of inquiry. I'm yet to see page racho rinotaurwa kunzi masoja akauraya munhu. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu vaurayiwa. First positive step yakatowana vaMunangagwa ndeyekuseta up commission of inquiry with the sole purpose yekuestablisha kuti vanhu vacho vakambofa sei. Zvanga zvabva pati zvikaenda pati. Everybody from the military cooperative and they just their own side of the story.
Aiwa takunzai zvakanaka vagakanje. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri yeZimbabwe sezvo tichitema tisina divira takararekera, tabata vaGodfrey Kuraone veMDC kuti tinzwe maondo avo. VaKuraone ndino mugamuchirai muchirongwa chedu chimakadi henyu mukoma.
Tinofara makadi henyu.
Tinofara. Tipiwo maondo henyu.
Hurumende yeAmerica yataura zvatinogara tichingotaura kubva kudhara. ZANU PF kubvira panguva yeMugabe kusvika nhasi haina kana musure chete wekanhu chekuita kodzero dzavanhu. Ukaona kuti tikapinda kumaelections ya 2018 naAugust naJanuary wawozogoti rakapera, people were killed.
Tambobata wechidiki webato reZANU PF vaAlex Gakanje, ivo nemaondo avo hurumende yeAmerica haisi kuda kubatsira nyika yeZimbabwe, mungavapindura?
kama hivi mshikiti kuja Amerika zikutaura wei zikai zamara mkoo wame wame wekaka dankawa waya dekone mzikiri kuda kutakuta kuyanda ni munu wati ziratu kwa adikiti mzimbabwe kwa vrivyewana tukure mekezo
chinonzo wava jinji wano ongura nyadzezo matongiro enyika wachivumira nene maundure enyu pamati hapana msiano pakati pe hurumende yeva imbo we mtunga miru enyika wa Robert Mkabe uyeze hurumende ya wa Emmerson Mnangagwa waka kanji iwa wano aiwa icho cha andiso choko adi waka onao vamnangagwa pa waka tura matome kuwa mtunga miru enyika nyika yose yaka pembera kaya ndrambiru waka tsanangura wakata paka vane election pana kwa zero ziwa jinji zakambu nyikizwa seja iti kanengwa ya Mkabe mungati ina zoezo
wanita pembera mashayo wakitu mdimu sana Mnangagwa nukutu mtaona kutimusiano uriko kakura chose during the 30 years ya Mkabe wanaita mademonstration asa tumako ona munaka shoot in the street during the tenure ya Mkabe wanaita mademonstration asa atina kuona wanu waipuwa mitoko kupenga chifole kupona Mnangagwa na so mtaona kutumende ya Mnangagwa it is even worse than ya Mkabe
aiwa tinotenda nguwa ndio ya jikana na wakura uone tinotenda shukuru sana kutipa maundre enyu Mure Zimbabwe tashuka kumakumu ya chirongwa chedu cha nasi. Change tichiendra mberi nenyai nemsu ya chipiri. Pachirongwa The Connection. Icho chino tanga na 8 p.m. Chichipera na 9 p.m. Pa page redu re Facebook re VOA Shona. Anukuneka na mfaro. Ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike. Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangu hazo matunhu akawanda muAmerica ari kurambidza vanhu kuungana vachiita zvematongerwo enyika kana zvemitambo nekuda kwechirwere checoronavirus icho chiri kuramba chichipararira. Mamwe matunhu ari kuita gadziriro yesarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats nemusi wechipiri. Matunhu aya anoti Florida, Ohio, Illinois neArizona. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu
simba. Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambira muchirongwa chedu chemasvondo ose chezvechitendero. Nhasi ngatimbotarisai chimwe chitendero chiri kunze kwechikristu. Nhasi ngatitarisei chitendero cheIslam. Tine rombo rakanaka nekuti munyaya iyi, nhasi tina Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nokuvabvunza kuti sei chitendero cheIslam chichionekwa sechitendero chine hasha.
Kana tikaverenga magwaro edu kuti muchitendero cheIslam, iyo Qurani ratinoverenga rinowandiwo bhuku redu dzvene, rinotitaurira iro kuti kana vanhu vanotenda vachinge vasvika kwamuri, izvi zvirimo muchapter number 6 paverse number 54, Mwari paanoti iwo waidhaja akalladina yuuminuna biayatina fakul salamun alaikum. Kana vachinge vauya kwa muri, avo vanhu vanotenda muzviratidzo zvedu zvimwari vari kutaura, chiti kwavari rugare ngaruve kwa muri. Saka nguva nenguva chitendero cheislamu chinokurudzira nyaya yerugare, nyaya yerunyararo, nyaya yekugarisana zvakanaka munharaunda. Rugare ngaruve kwa muri, kureva kuti runyararo ndochinhu chatinonyanyokoshesa.
Tinowa zvakara kuti chitendero cheislam chinorambidza zvine hasha avo vanobuda muchitendero ichi vachienda kune zvimwe zvitendero zvakafanana nechikristu.
Tichida kutsanangudza zvatari kuti vamwe vane pfungwa dzekufunga kuti islam inomanisidzira vanhu kuti vange vari vatendi mairi, asi zvisirizvo ba, nekuti chinotipa kuti tifambe nacho muchitendero cheislam kutora dzidzidzo inenge yakapiwa namwari kubva mubhuku ratinoti ndiro ratinotora kubva kwariri rino Alqurani randataura nezvaro, tichizotora netsanangudzo yarakaitwa mukurarama kwaiita mutumwa iyo wekuti kwaari ndokwakaparurwa bhuku iri. Muhammadi rugare ngaruve kwaari, muraramo yake munotipa nzira dzekufamba nadzo. Saka tikaverenga isusu muqurani imomo chapter number 2 verse number 256, mwari vanojekesa vachiti hakuna kumanikidzwa muchitendero, zvichireva kuti munhu anotenda zvisiri zvekumbunyikidzwa. Kana munhu akapuwa akaparidzirwa shoko zvaakwaari iye kurigashira otenda mariri, uye kana akasarudza kusatenda pazviri hazvimanikidze munhu kuti chitenda, kana kutoti munhu wakuzvita akutokurova nekuti waramba kugashira shoko. Andi zvoba. Saka iyoyo ndo basis yedzidziso dzechitendero cheislamu kuti mukutenda hamumanichidzwi. Saka vanhu vanozofunga kuti ye islamu inomanichidza, sandizvoba. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vaine pfungwa dzekubudikidza nekusaziva kana kuti nekusanzwisisa kwakakwana.
Chimwe chandiri kuona apa Sheikh Barakazi ndechekuti vanhu kana vakatarisa islam nehurumende, ngatiti kunyika kwakanyanya kuita chitendero cheislam, havasi kuona mutsauko wekuti iyi hurumende here, ava vakuru vechechi vezvechitendero here, zvechitendero zvese zvakangobatanidzwa pamwe chete nezvematongerwo enyika. Sei zvakamira saizvozvo?
Tamunoona kana tichiti islamu tichitsanangudza, islamu inotsanangudzwa senzira yekurarama nayo. Saka mukurarama isusuka tinotarisa zvese zvine chekuita neraramo yevanhu, hapana chinosara. Zvingave zvematongerwo enyika, zvingave zvepamweya, kana iye yamunoti kugarisana pahunhu hwedu, social connection, hakuna chinosara. Nekuti Mwari akatisika katisa panyika, akatipa dominion yepanyika, zvichireva kuti kubva pakutanga zvakange zvakatonangira nekuti iwe munhu wapiwa kuti chirarama panyika, chiva unotungamirira zvese zviri panyika, asi zvifamba pagwara raMwari. Chireva kuti nematongerwo acho enyika kune nzira yatinofanira kunge tichifamba nayo, yatakadzidziswa naMwari yekuti ngatifambe cherechedza kuti tiri kurarama zvine justice here, hatisi kumbunyikidza vamwe vanhu here, hatisi kudzvanyirirana pake zvedu here, uye iwewe pake zvako munhu hausi kuzvidzvanyirira kubudikidza nekusateedza mirayiro yawakapiwa naMwari. Nekuti kana uchitsaudzira uri kuzvidzvanyirira iwewe, uye uri kudzvanyirira vanotarisira kwauri kuti unge uchiva pagwara. Saka islamu haisiyanisi matongerwo enyika, haasiri divorced from nzira yeumwari.
Tinotenda Sheikh Henry Barakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, nemashoko avo, asi hatisati tapedza navo. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Aiwa vateereri, munoziva kuti uyu nditanonoka Wande ari kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe makambani orambidzwa kutengesa pamusika wekunze achipomerwa mhosva yekudonedza dhora remunyika. ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Nhasi kwapera gore, vanhu vawirwa nedambudziko recyclone Idai kumanikaland nemasvingo, asi vakawanda vavo havana pekugara. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza6. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Wola mngela emsakazweni.